vava me vanoswa majiboekana chirigwa muri nambo kuda kwenyu itai chiro chenyu here bindurai
mambo mari mudenga baba mukoma
chiro chenyu here bindurai
mambo mari mudenga baba mukoma
chiro chenyu here bindurai
mambo mari mudenga baba mukoma
chiro chenyu here bindurai mambo
Pindurai mambo.